Well, you know something about me, Mr. Carlos.
Yeah.
Check.
Yeah.
Follow me.
Ndika na une plan uyenza ndadakwa. Usazondi blame ndika zokuramba. Sorry ndika takwa ndosiva ndichakukanya doro rino nditerera kuita dawa. Kana uchida uya kumba. Kana uchida sika pamba. Kana uchida kuti ndiuye ikoko. Usandityira ndosvika ikoko wawa. 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 Uno nditere.